manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 24/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri.
Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo inonzi nenyanzvi dzeupfumi, yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvaibva kunyika mbiri idzi. Vamwe vagari vemumaruwa kumatunhu akasiyana emunyika vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo apo dutu mpengo Tropical Storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza. Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vanosvika muKenya mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yechikafu, mafuta edzimotokari, fotireza nezvimwe pamwe nekuvhiringa dzidzo yevana vakawanda vaita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Hondo iyi yakawedzera nzara nekutambura kune vazhinji munyika sezvo Zimbabwe nenyika dzakawanda vaitenga gorosi, zvikwanisiro zvekurimisa pamwe nemafuta edzimotokari kubva kunyika mbiri idzi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hondo iyi yakaomesera vanhu muZimbabwe.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri kuti vafambise zvinhu zvavo uye kuti vagadzire zvinhu zvavo. Saka naizvozvo takaona mutengo ichikwira nekuda kwehondo iyoyi.
Vati kunyange hazvo hurumende yakamborega vanhu vachitambura, zvinofadza kuti nyika yave kukwanisa kurima gorosi rakakwana zvekuti haichanyanya kurarama negorosi rinobva kunze. Kana sangano reUnited Nations rakabvumawo kuti hondo iyi yakavhiringa zvinhu munyika dzakawanda panyaya dzechikafu, izvo zvakazoita kuti masangano akaita seAfrican Development Bank abatsire Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $25 million mukutsigira mabasa ekurima. Gore rapfuura Zimbabwe yakavhota ichipikisa chisungo cheUnited Nations chekuti Russia imbomiswa kuve nhengo yesangano iri nekuda kwekurwisa kwayo Ukraine isina kudenwa, uye nezuro haina kuvhota pane chimwe chisungo chekuti Russia ibude muUkraine. Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe kutsigira Russia, iyo vati muitiro wayo unopesana nezvisungo zveUnited Nations zvakaipa. Dr. Zembe varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende haisi kubuda pachena pamusoro pevanhu vakawanda vemuZimbabwe vaidzidza kuUkraine.
Maitiro eRussia haasiwo hapindirani netsika yedu yomuZimbabwe, hapindirani netsika yeUnited Nations, uye haana magumo akanaka okuzogarisana murugare. Totoona kuti magumo achatozouya pakutaurirana vanhu. kwete kuparadza upenyu kwavanhu nezvivakwa nefuma zvirikuitwa neRussia muUkraine.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati bato ravo harifariri hondo uye vashora hurumende nekutsigira Russia.
Anotaura kana ari kuRussia anotaura achivasapota, kana abuda mari nezvimwe akutaura achitawisa.
Hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi kana womutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa, sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mumwe wechidiki muzano PF vaPeter Matangi vati Zimbabwe inyika yakasununguka nekudaro inodyidzana nevainoda. Vati Zimbabwe inomira neRussia nekuti nyika iyi yakamirawo neZimbabwe payakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira.
Kupera kwazvo sekuvimbisa kwakaita vaPutin vakatitsigira zvikuru panguva yatakanga takaiswa pamasanctions aripona nhasi neAmerica kuti tisabude muUnited Nations, tichaona paita New World Order ichava nekukosheswa kwekuzotonga kwenyika dzakasiyana siyana.
Mumwe mubereki ane mwana akavhiringwa nehondo kuUkraine, Michael Moyo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo ari kupedzisa zvidzidzo zvake ari kuBritain. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti akazopedzera zvidzidzo zvake kuKenya kune imwe yunivhesiti yaidyidzana neyunivhesiti yaaidzidza kuUkraine. Mutungamiriri weZimbabwe National Students Union vaBenoni Ncube vanoti havana ruzivo rwekuti vana vaidzidza kuUkraine vakafamba sei uye varipi, sezvo hurumende isiri kubuda pachena pamusoro penyaya iyi.
Hatozivi semunhu wese kuti takamira papi nenyaya yemastudents edu ari ikoko, ne ari kuuya kuti ari kuuya sei iyezve ari kupi. Hatisi kutopiwa information iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFred Rushava vati vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vagari vemumaruwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika vanoti vabatiraura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo yavo apo dutu mpengo retropical storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza, vachiti vanotyira kuti hurumende haina kunyatsogadzirira kuvabatsira. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vagari vekumaruwa ava vanoti kunze kwekufambisa mashoko eyambiro kuvagari, hapana chimwe chinooneka chiri kuitwa nehurumende kudzivirira njodzi yedutu mupengo iri risati rasvika. Vanogara munzvimbo dzakadzikira vanoti dai hurumende yatanga chirongwa chekufana kubvisa vanhu munzvimbo idzi pane kungovaudza kuti vazobva kana mvura yave kunaya. Mumwe mugari wekwatamandai kuChipinge mudunhu reManicaland vaEdward Chagonda vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachigara mudzimba dzemapango nemadhaka dzisina kusimba izvo dzinogona kupazwa nedudu mupengo iri.
Nokuti isu titotyira upenyu hwedu nekuti tiri kunzwa kuti mfure Fred achauya dutu mupengo riri kuya remhepo. Manjwa tinogara kumaruzevha kunototyira ikoko, vamwe vagara mudzimba dzemadhaka, vamwe dzemapango dzisina kusimba. Saka ingadai hurumende yakasina kubvisa vanhu kune vari kugara kunhu kwakaterera kwavari ikoko.
Vamwewo vanoti hurumende yaifanira kunge yakatanga kare chirongwa chekubvisa vagari munzvimbo dzinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richarova zvakasimba vakada sevanhu vakwegura nevakaremara. Izvi zvatsinirwa navarwoni chikwenhere vemumusha wekwazano mudunhu remasvingo avati hurumende haifaniri kumirira kuti dutu mupengo ritange rasvika yozobetsera vanhu, vachiti rubatsiro runogona kuzosvika vanhu vatopera kurasikirwa neupenyu kana midziyo.
Hatina tarisiro kuti hurumende nezvainokwanisa kuita kuzheko kutoti maNGO vanokwanisa kuuya vakabetsera-betsera kuti vanhu vakwanise kugara vato zvokuti timirire kuti uye zvasingaita dai zvanga zvichitoita vanhu vaidai vakatobviswa kutotanga kana nezuro chaiko vachiiswa nzvimbo dzakakwirirawo provhaidwa nechikafu nezvimwe zvinhu.
Nezuro hurumende yakazivisa vanhu munyika kuti vana vechikoro mumatunhu achasvika nedutu mupengo iri rinenge rine simba vasaende kuchikoro nhasi. Matunhu aya anoti Manicaland, Masvingo, Matabeleland South, Harare pamwe nemashonaland east nemashonaland west. Asi mumwe munyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi munyika reprogressive chairs union of zimbabwe kana kuti PTUZ varaimond majongwe vati kuvhara chikoro chete hurumende isina kubvisa vana muzvikoro zvavanodzidza vachigarapo zvinoratidza kuti haina kurongeka. Vachiti izvi zvinogona kuita kuti vana pazvikoro zvakadai varasikirwe neupenyu sezvakamboitika mugore recyclone idai.
Yagara yangotaura kuti vese vari muzvikoro zvebhodhi zvinogona kunge zviri muwei yecyclone. Zvagara zvangoita sekuti vana vanzi vabve muzvikoro imomo nekuti todziva zvakaitika kausuluwanga kuchipingo. Vakazosangana nedambudziko rekuti mahostel mavaigara nemabuilding akandonomokerwa usiku vana vakakuvara pakatosvika pakufa vamwe vana.
Mutauriri webazi rezvekutongwa kwematunhu rinotungamirira bandiko recivil protection unit munyika vaGabriel Masora vakurudzira vagari kuti vasabatire hura maoko vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kuvabatsira.
Hurumende tinoda kuzvisa kuti taisa urongwa wakati wandei kuitira kuti nyika yagadzirira kubatsira avo vangangongana dambudzikonzerwa nesevhie tropical storm Fred. Tiromba tichikurudzira madzishe edu kuti azivise vanhu nezvetropical storm iyi. Tinokurudzira zvevanhu vagare mudzimba kana kuchinaya sayambuka nzizi dzakazara uye vanogara kunzvimbo dzakaderera vaende kune dzakakwirira.
Kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatoisa padivi nzvimbo dzichange dzichizoiswa vanhu vanenge vasangana nedambudziko rinenge rakonzerwa nedutumupengo iri mumatunhu ose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika mumashoko aro nhasi rakurudzira vagari mumatunhu mashanu kuti vagara vakagadzira dutumupengo iri vachiti ranonotswa asi riri kuwedzera kusimba uye rinotarisirwa kusvika munzvimbo yechipinge kumanikaland munguva dzekuma 3 mamba kuedza. Bazi iri rati dutumupengo iri riri kuwedzera simba sezvo mhepo yaro yanga ichifamba nespidi yemakiromita 110 paawa imwe chete 110 km ichitarisirwa kuzosvika munyika yave kufamba nemakiromita 120 paawa 120 km paawa. Sangano denhau reassociated press rinoti tropical storm Freddy yasiya mvura yakawandisa kwazvo yanaya munyika yemozambique nhasi. Dutumupengo iri rinonzi rasvika mudhorobha revilanculos riri kumahombekembe kwenyika iyi richimhanya makiromita 130 paawa yoga yoga 130 km paawa uye riri kutarisirwa kuwedzera mwando. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vasvika muKenya nhasi mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Amai Biden vari kutarisirwa kushanyira masangano nezvirongwa zvine chekuita nemadzimai nevechidiki, kutaura nezvekufambiswa kwemari mumabhanga nezvemamiriro ekunze nezvimwewo. Vasati vasimuka kubva kuNamibia, amai Biden vaita musangano nevechidiki vachizeya nezveutongi hwejekerere. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, muzvare Mo Blessing Makawa, vanoti vafadzwa zvikuru nekushanya kwaamai Biden uye vane shuwiro yekuti nyika yeZimbabwe ivewo neutongi hwejekerere kuitira kuti iwanewo vashanyi vakadai vanozobatsira mukuunza rutsigiro kuzvirongwa zvinosimudzira madzimai pamwe nevechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye namuzvare Makawa nezvenyaya iyi.
Kushanya kwamai Joe Biden muno muNamibia ndoona sekuti chinhu chakanaka because zvichasimudzira nekukurudzira madzimai emuno neyouth nevana emuno kuita mabasa akasiyana-siyana. Vachabatsirika munzira dzakasiyana-siyana, like nhasi vaenda kumacharity homes. Pane inonzi Hope Foundation, is a non profit making organization inoona nezvekuchengetwa kwevana vaivanerera nevanoshaya vana vakadaro.
Munoona kuchizobatsira here madzimai nyanya sekutaura kwamaita kuti nhasi maona vachienda kunoshanya kunzvimbo dzevanotambura uyezve vachitaura nevechidiki?
Ndinoona sekuti zvichabatsira especially kana zvikaimplimentwa zvakanaka. Ino mahurumende dzedu dzemuno muAfrica panoitika zvitiko zvakadai kana paine mafanzi anenge ariliswa wakashandiswa nenzira dzakafanira ndinoona sekuti zvichabatsira zvakanyanya.
Tombotarisa kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe chiri imomo muNamibia, zvii zvamunoshuwirawo kuti zviitikewo kunyika yeZimbabwe takatarisa zvatiri kuona zvichiitika izvi pashanyamai Joe Biden?
Ndinoshuwirawo kuti dei nyika yedu yeZimbabwe taiwanawo rubatsiro rwakada kuita sairworo from my European countries, especially area yemayouth. Ndinoona sekuti youth yedu yasiyana ama 2000 asiyana neyouth dzimwe dzaiko kare. I think vari kunida, they need to be empowered. Dzenguva ndosaka muri kuona kuti vana vaakutena into drug abuse, alcohol abuse. Pampachona kushaya zvekuita, havasi empowered sekwaempowered kwataive tiri. Munoziva kuti kudhara vana vaiti vachikura pamupacho chero dai akatadza chikoro aiwanirwa zvekuita, vamwe vaisona, vamwe vaiita hudhuku, vamwe vaiita zvakangosiyana-siyana. But these days zvatosiyana, unotongoona kuti zvasiyana.
Zvii zvingaitwawo nenyika yeZimbabwe kuti vawanikwewo vachiona kushanya kwakadai?
Inovagadzirisa panhau yedemokrasi kuti vanhu vasangotye, vasangofile kuti inzvimbo yekuti vanhu vanombunyikidzwa, vanhu vano like zvauraya even industry munyika medu. Mainvestors, they are not free to come into our country.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, Muzaremo Blessing Makawa vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuVindhoek kuNamibia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanonzi vasangana nevekereke dzechipostori vari pasi peurongwa hwevapostori for economic development. Musangano uyu unonzi waitirwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatendi ava vachinzi varatidza chido chekuti vange vachipindawo muzvirongwa zvine chekuita nebudiriro yenyika nekuchengetedza rusununguko. Richinyora padande mutande reTwitter boka rinoona nezvekuburitswa kwemashoko emutungamiri wenyika rePresidential Communications Zimbabwe, rati vamiririri vemapostori ava vakumbirawo kuti mutungamiri wenyika vaumbe bazi rinoona nezvezvitendero reMinistry of Religion.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House muAmerica wakati nemusi wechina uchazivisa nezvezvirango zvitsva zvinobata pese zvichatemerwa Russia uyewo nerubatsiro ruchawedzerwa kuUkraine. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nhasi padande mutande nevatungamiri venyika dziri mugungano reG7 pamwe nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Vamwe varimi vefodya mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema nekuparadzirwa fodya yavo iyo yanga yoibva nemvura ine mhepo nechimvura mabwe. Nunurai Jena anotipanyaya iyi.
Mvura ine mhepo yakanyanya pamwe nechimvura mabwe iyo yakanaya nesvondo kumatunhu madiki anoti Hurungwe, Makonde nezvimba yakaparadza fodya nezvimwe zvirimwa. Kunyange mvura iyi yakaparadza zvimwe zvirimwa zvakaita sebinzi, chibage nedonje. Kuparadzwa kwefodya kuchaita kuti varimi ava varasikirwe nemari iyo vaitarisira kuwana. Kuparadzwa kwefodya uku kwakasiyana nekunoitwa zvimwe zvirimwa, sezvo fodya ichityorwa mashizha kubva padzinde zvinozomanikidza kuti varimi vakohwe fodya isati yanyatsosvika uye zvinoita kuti vasawane mari yavanotarisira. Mumwe murimi akaparadzirwa fodya yake ndivatekshuwa Magora vanorima kututsi kumakonde. Vamagora avo vainge vasina kuzvidzivirira kunjodzi dzinowira varimi kuburikidza nekutora insurance yefodya yavo, vanoti vakarasikirwa nefodya inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vamagora vanoti vave kumanikidzwa kukuwa fodya yavo isati yasvika sezvo yakatyorwa.
Mvura yakawanda. Yakawanda zvokuti ukaona ikatsuka semaroira yakaita ipapa pamvura kana isari nezuri. Mvura iyi hayanga iti right.
Kuwanda kwemvura uku kunonzi kuri kukurumidzisa kutsukisa fodya yese nguva imwe chete sekutaura kwavalenton Chidhakwa ava vanorima vari kumakonde zvakare.
Pozoti uipisire manji ufanozonetsa noti nzvimbo yaronga wagadzireyo ndeyekuti ongoziti hano ndikatora mashizha tututu ndichipisa ndinokwanisa kupisa hektares. Asi kana fodya yazibva sezvizvi zvimanji haisisina kuti izoutamira kutora tutu unongova kuita iyeye yava netubhabhunu ripinyeye ekuti unongova kutongopurura yese inenge yeye yangu kwanza kuchengetedze.
Vachidhakwa vanoti kunyange zvakadaro vanotarisira kuti fodya yavo ichatengwa nemutengo wakanaka unodarika madhora mana ekuamerica pakirogram kana kuti US$4.
Ndezvatanga tiri kutarisira chazvo kuti fodya iyi yanga yagezwa fete zvekuti kana mubhani iri kubuda zvakanati zvamaona payapa. Saka tanga tiri kutarisira kuti pamwe ichi inogona kutengwa nepraisi yakanaka.
Mumwe murima asiri kufara nekuparadzirwa zvirimwa zvake ndevamunei majasi ava vakaparadzirwa donje ravo iro rainge rave kuita maruva.
Zvinomuka semaona ndaachiita sanhasi kotoni. Ndatobva kumunda ndakatongodoka chaizvo.
Panyaya dzekutorera zvirimwa zvavo insurance, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo kana mvura ine mvura mawe. Vachiti nekuda kwedambudziko iri varimi vanofanirwa kuchengetedza chirimwa chavo kuburikidza nekutenga insurance.
Fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo, chivhura mawe nemoto. Pamusana pedambudziko iri varimi vanofanira kugara vaine insurance kuitira kuti kana vachinge vawirwa nedambudziko remhepo, chivhurawe mawe kana moto, izvo zvinoparadza fodya nenguva diki diki zvikuru, vawanewo mubhadharo unoita kuti murimi akwanise kudzokera munda zvekare kana kusarawo nechouviri.
Asi amai Jiti vanokurudzira varimi vefodya kuti vatsvage makambani asingavabire mari yavo, vachiti vanogona kushanda nemasangano anomirira varimi.
Vamwe varimi vazhinji kunyanya varimi vadiki vanorima vasina contract, vanoramba kubhadhara mainsurance aya pamusana pedambudziko ravanowana kana voda kupuhwa mari iyi nemhaka yokuti vanenge vabatana nemamwe makambani anotsotsa varimi. Ndinokurudzira varimi kuti vatange vaongorora makambani aya vachibatsirana nemafarmasi unions kana nevanomirira mainsurance companies aya. Chinhu chinorwadza kuti murimi abhadhare insurance ozotadza kubhadharwa kana awirwa nedambudziko.
Fodya ndicho chirimwa chinounza mari yakawanda munyika kudarika zvimwe zvirimwa zvose. Fodya inounza mari inoda kusvika pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuamerica munyika. Kunaya kwemvura inoparadza kuri kutyirwawo kuti kungangoitika zvakare nhasi kana mazuva ari kutevera, sezvo vanoongorora nezvemamiriro ekunze vari kuti pane dutu mupengo rinonzi Tropical Storm Freddy richapinda munyika richibva kunyika yeMadagascar. Varimi vanokurudzirwa kutorera zvirimwa zvavo mainsurance kuitira kudzivirira kurasikirwa nemari kana zvakaparadzwa nemamiriro ekunze nekuda kwekuwanda kwemvura, kushayikwa kwayo kana mamwe matambudziko anosanganikwa nawo mukurima akaita sezvirwere netumbuyu zvinokanganisa mbesa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling.
was a Friday, seven to forget. Was a Friday.
Muchirongwa chedu che magitare chesondorino. Tinokupai hurukuro nemuyimbi wechidiki anonzi Ata Madzimba. Nde magitare achinzi Vigo Ata anekambo kanoti karikunetsa mazuvano kanonzi zvichanaka kanosanganisa musambo wezim danzo ne hip hop ngatinzwei hurukuro yataita naye.
I like music since I was primary, so I don't know when I was fire, but so you have music, so you have to record and so forth, that was not at all level.
So what did you write to the Pamakatanga for Rama guitar? I
bet you got to go music. I got to study that music.
You moments when you're good time, they were saying Murano.
And in the hip hop, net dance, so see, hip hop, do and drugging and nobody for record. And I will for it. And suddenly, so when I'm marketing, I want to. Marketing, get a same to the seven than market Amazon. The Banchona don't know what I'm saying.
Matam Zikwamu Sangana on the happy.
My challenge is that I'm going to go now. I got a water. There's Zumbo and also one financial Kwana Gorevota. I got a water matrix. Dakwansa Gudi, Kumaketa, obviously. Totagaba Goreko, the Eva Goreko, the one of the Maria Goreko, the Rama one, next one was my shoulder, which is the Gan and Noimba, Dubarinet and Doma. I want to support underscore meters and music. I'm producing more and more and more and more. And watch out for me. I love you, my friend. Chiromusad Makundis, but I love you. And watch out for me. Vigo.
Chitipai wo wani kamunoda kubuda na kumdariro tumbo kati chwa.
Kamboka ndoda kubuda na kumdariro duda nufara songi. Shichanaka, that's my best favorite song, hip hop song. Shichanaka, that's my song.
Baby wangu, wana yako nanguwa. Atisha zombo wana nina kusiga topi na mungula. Nekuti, baby wewe, wakanga usinga nide. Wakanga usinga nide. Uchitia nikupite, uchina utavame. Naspinda funga kumira, zirudo anichale. Naspinda funga kusia. Wanudi wanange saka baby. Wana bawa kamo nitu jadi. Shawai nwada chete kutkamari. Kuchiri saka zakone shamari. Anicha believe muruto. Amina zazi na ita wasto. Anicha believe muruto. Amina zazi na ita wasto. Baby wewe. Wakanga usinga nide. Wakanga usinga nide. Uchiti andi kufite. Uchina utavame. Naspinda funga kumia, zirudo anichale. Naspinda funga kusia. Baby wangu, wana yako ananguwa. Achija zombo wana na, shwiga chapi na moguwa. Pamundicha nitambuhoni, kane wanda ingosia.
Apo mange mchinzwa kambo kanonzi zvichanaka kakaro wana Ata Madzimba rema gitare anonzi Vigo mukomana wechidiki manzwa hurukuro yataita naye angari parunare kuHarare. Tinokupai zve chimwe chirongwa chema gitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezve kusvitsa gore kwehondo iri pakati pe Russia ne Ukraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Nasi vagari vemumaruwa nevekumatunhu akasiyana siyana munyika vochema nerekutyira kurasikirwa neupenyu pamwe nemudziyo nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa kupinda mangwana mambakwedza munyika retropical storm Freddy. Mudzimai wamutungamiri wenyika yeAmerica vaamai Jill Biden vosvika muKenya murwendo rwavari kushanya. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko hizika tisenda wako VOA Ndebele.